manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kava tereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wechishanu, chivabvu 13, 2022. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Inidini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mukuru wemapurisa Commissioner General Godwin Matanga vanodzika mutemo unorambidza mapurisa kushandisa simbi dzine zvipikiri dzinokandwa nemapurisa dzichibora mavillage motokari dzinenge dzave kutiza. Dare repamusoro reHigh Court rinobvuma chikumbiro chevana vevaimbo vemutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe chekuti vapikise mutongo wekuti mutumbi wababa wavo ufukunyurwe unovigwa kunovigwa magamba enyika kuHeroes Acre. Vagari vekwachivi nekumwenezi kumasvingo vokumbira rubatsiro rwechikafu sezvo vatarisana nenzara nekuda kwegoho risina kuita zvakanaka mwaka uno. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhaudzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mukuru wemapurisa Commissioner General Godwin Matanga vanonzi vadzika mutemo unorambidza mapurisa kushandisa simbi dzine zvipikiri dzaanokanda dzichiponjesa mavillage motokari dzinenge dzave kutiza kana kuti handheld spikes zvichitevera kuchema-chema kweveruzhinji pamwe nenhengo dzeparamende. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vazivisa mutsamba yavanyora kuvatori venhau kuti vamatanga vamisa izvi kubva nhasi vachiti mapurisa achawanikwa achishandisa simbi idzi achabatwa nemhosva. Danho iri ratambirwa nemufaro mukuru nevemabhazi nedzimotokari vanotakura veruzhinji pamwe nevanhuwo zvavo vachiti kumiswa kwemapurisa kushandisa simbi idzi kuchachengetedza upenyu hwevanhu. Mukuziya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata sachigaro esangano remabhazi anotakura veruzhinji kuchitungwiza rechitungwiza Commuter Omnibus Operators Association vafarai muza kuti tinzwe maonero avo padano iri.
Tinotambira sedonzo rakanaka nenyaya yekuti nyangwe kuri kunzi munhu apara mhosva kana kuri kunzi kukandwa kwesipaidi inenge isito destroya property nokuti property iyo ikadestroya kana ringiriri dhiri dhiri iroro rakatotengwa nemari yakashandwa yaifanira kunge ichisumudzira nyika kusvika musuva rinopera nzira yakanaka pane kuti ikandirwe spike. Naizvozvo uyezve kana mota iyo yakandirwa spike mukana wayo wekuti inge yakutsika nemavhiri matatu inokwanisa kuputsika mukati imo mune yatoti human capital vanhu vakadzidzira mabasa vanenge varimo vanhu vanotungamira dzimhuri vanenge varimo ukaona yadu napaparara vanhu kana kuti vanhu vakwara naiyo mota yacho ichiparara zvinoratidza kuti isusu senyika tinenge tatodzokera kumashure.
Zvinonzi mapurisa aitiwo imi vanhu vemakombi hamunzwisisi hamuteereri mumigwagwa umu
zvinhu zvokuti munhu yaanga achiita mutsikanzwa kana kuti asi senyika nekuti kana iri motikari haisi motikari yekuti ndeye munhu ezen individual inenge itori motikari yenyika bhikozi mari yakashandwa munyika munhu iyeye kubudirira kwayo ndokubudirira kwenyika. Saka tini tatoti chini chinyika chapara nzira iyoyo yanga yakatiomera zvakanyanyisisa zvokuti paikandwa maspai achiparadza nziyo yatingati isusu kana vava kutaura iyo vemapurisa vanenge vachiti malicious destruction to property asi ndoo vandingati kwazvaipa ikoko. Saka naizvozvo kana mukuru wemapurisa azviona aradza kuti aiwa aita donzo rakanaka rekuti achengetedze midziyo.
Spike ndirori rinonzi rabviswa mumigwagwa zvochirevei kwamuri imi vari mubhizimisi ramakombi?
Isusu totitotarisira kutoti kana zvaasaizvozvo isusu vemakombi totedzerawo mitemo yekuti iwo mapurisa kushanda kwavo hakuvaremeri nekuti isu teitedzera mitemo.
Vamwewo vari kuti pamwe maakuzoita madiro ajojina nekuti zvabviswa zvinotadzira vanhu kuita zvavanoda mumugwagwa umu.
Hachisiri chinhu chekuti spike yega ndo inopa kuti vanhu vasaite mutsikanzwa kana kuti chii. Chinhu chandinoona chinhu chinenge chakakodzera kuti chinge chichitwezwa semaonero andaita dai zvaikwanisika kuti Ministry of Local Government yotora marutsi ega ega anenda makunda achibuda tika tumugutare Harare kana kuti achibva mublawaya achibuda mublawaya achibva mukwekwe achienda malocations akasiyana siyana chipa muenzani tingati Harare chitungiza kana kuti Harare ni city chitungiza city mfakosi kana city mabhuku tafara uyu muitwa maassociation yemaruti handizvo maassociations iwayo anenge arigidza the minister of local government achidzikanawo minister of transport achidzikanawo nemalocal authority vanhu vopinda mumaassociations iwayo honzi vese they must be affiliated so that kana hurumende kata chinhu chainotaura inotaura ichitaurira vakuru vemaassociations vakuru vayo vozonotaurira mamembers ayo kuti mutemo uteedze.
Avanga vari sachigaro vesangano rechitungwiza Commuter Omnibus Operators Association vafarai muza vachitaura vari parunhare vari kwakare kuchitungwiza naIvanzi Sininga weStudio 7. Dare repamusoro reHigh Court nezuro rakabvuma chikumbiro chevana vevaimbo vemutungamiri wenyika Mushakabvuva Robert Mugabe chekuti vapikise mutongo wekuti mutumbi wababa wavo ufukunyurwe unovigwa kunovigwa magamba enyika kuHeroes Acre. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Dare repamusoro reHigh Court nezuro rakabvuma chikumbiro chevana vevaimbo vemutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe chekuti vapikise mutongo wekuti mutumbi wababa wavo ufukunyurwe unovigwa kunovigwa magamba enyika kuHeroseka. Vachipa mutongo wavo kuburikidza negwaro vatongi vedare repamusoro vanoti Justice Fatima Maxwell naJustice Anne Tsanga vakawirirana kuti vana vamugabe vanoti Bona Mutsahune Mugabe, Chinotenda Robert Mugabe Jr. naBelamine Chatunga Mugabe vane kodzero pamutemo kupikisa mutongo wamambo Zvimba wekuti mutumbi wavamugabe ufukunyurwe kwawakavigwa kumusha kwavo kwaZvimba kuti vanovigwa kumarinda anovigwa magamba kuHeroes Acre kuHarare. Vana vamugabe vainge vapikisa mutongo wamambo Zvimba kudare raMajor Street muChinoyi asi mutongi amai Ruth Moyo vainge varasa chikumbiro ichi vachiti vana ava havakwanisi kupikisa mutongo wamambo Zvimba sezvo vainge vasiri ivo vainge vaendeswa kudare ramambo asi amai vavo Grace Mugabe. Asi dare repamusoro iri rakati vana ava vane kodzero yakazara. Rimwe remagweta evana vavamugabe vafungai chimwamurombe vaudza Studio 7 kuti mutongo uyu unopa vana ava kodzero yekupikisa mutongo wamambo.
Chokwadi kuti mutongo wakanga wakapuwa dare reMajor Street kuChinoyi waraswa nedare reHigh Court. Dare reHigh Court rapa mutongo wekuti muvana vemushakabvu weaimbo wemutungamiri wenyika wamugabe vane kodzero yekuchallenja kana kuenda kuapiu kana kuti kupikisa mutongo wakanga wakaitwa namambo uhaiwa uchipa mhosva kuna amai vevana amai Grace Mugabe pamusoro pekuradzikwa kwakaitwa wamugabe. Izvi zvinoreva kuti dare reHigh Court rati nyaya iyi idzoke kudare reMajor Street ienderere mberi ichinzwa zvichemo zvakanga zvataurwa nevana vamushakabvu.
Vachimwamurombe vati vave kutonyorera Major Street Moyo nezvemutongo wedare repamusoro uyu kuti vavape zuva richanzwikwa nyaya iyi.
After the judgment nyaya inenge iripo kungonyora tsamba nekuzivisa Major Street pamusana pemutongo uyu wapuwana dare topuwa zuva ndekuchienderera mberi nenyaya yekudare.
Mutauri wemhuri yavamugabe uye vari muzukuru wavamugabe Valio Mugabe vanoti havasati vataurirwa nezvemutongo uyu kuti vakwanise kutaura pamusoro penyaya iyi. Hatinawo kukwanisa kunzwa divi ramambo Zvimba sezvo vanga vasingadairi mbozhanhare yavo. Nyaya yenzvimbo yekuvigwa kwavamugabe yakanetsa kubva pavakafa makore maviri apera kusvika nanhasi. Vamwe vanoti dai varega mutumbi wevaive mutungamiri wenyika ava wazorora murugare. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.
United Nations inoti Proteus Mpiranya uyo anga achitsvagwa nemhosva dzekuponda vanhu muRwanda muna 1994 ainge akawanda muZimbabwe nguva yose iyi achinzi aitodyidzana nehurumende kusvika azofira munyika muna 2006. asi hurumende yeZimbabwe yakanga ichiramba kuti aive munyika. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekuchengetedzwa kwenyika amai Opa Muchinguri kuti tinzwe divi rehurumende. Gwaro rakaburitswa nezuro nemuchuchisi mukuru wesangano reUN International Residual Mechanism for Criminal Tribunals vaSerge Brametz rakazivisa nezvekufa kwamupiranya. Gwaro iri rinoti mupiranya ainge ari muHarare umwe akazobatwa nechirwere cherurindi kana kuti TB muna 2006 ndokufa gore rimwe chete iroro. Mhuri yake yakaedza kuvanza nezverufu rwake kusanganisirawo kunyora zita risiriro paguva rake riri kumarinda eGranville muHarare. United Nations inoti mazuva ake ekupedzisira aigara akabatira hana mumaoko achitya kubatwa nekutongerwa mhosva dzekuponda. United Nations inoti yakafukunura mutumbi wake pakaitwa ongororo nenyanzvi yakaratidza kuti ndiye ainge afa. Vamwe vagari kumatunhu ekumwe nezini kwaChivi kumasvingo vari kuchema-chema kuti vave kuparadzwa nenzara sezvo vakatadza kuwana gohwo rakanaka izvo zvoita kuti vakumbire rubatsiro rwechikafu kubva kune vanowanisa rubatsiro. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Vagari vemaruva ematunhu aya vanoti havachina chekubata sezvo chikafu chavakawana mugohwo remwaka wapera chakatopera kare uye mwaka uno havana chavakawana muminda sezvo mvura isina kunaya zvakanaka. Vagari ava vanoti vave kutotadza kudya chikafu katatu pazuva sezvinotarisirwa sezvo vasina mari yekutenga chibagi kana upfumu zvitoro uhwo hwanoti hwave kudhura zvikuru. VaTobias Chauka vekuchipangai kumwenezi vanoti vakatarisana nerufu vakasawana vanhu vabatsira nechimbi chimbi.
Nzara yatinayo kuno kumwenezi inzara yekudya. Hatina kunge tawana kukohwa kwakakwana, matura edu akashama, mvura yakaita muindira chose. Yaenda muindira chose payakazodzoka, yakadzoka ndobva yaodza mbeu dzedu idzo dzakanga dzasvika munga yakatumbuka irimo mumunda. Saka izvi zvinova zvakaita kuti chikafu rive dambudziko. Saka hatina chikafu matura edu, ndosaka tichikumbira rubatsiro kuti tinge tichipiwawo rubatsiro kuti tibude padambudziko irori.
Vagari vekumaruwa aya vanoti munzvimbo dzavo masangano anobatsira vanhu nechikafu munguva dzenzara havasati vasvika kwavari uye hurumende haisati yatanga kuita zvirongwa zvekubatsira vanhu nechikafu. Vamwe vagari vakaita vamaishanangu matapura vekumhandamabwe kwaChivi vanoti vave kurarama nehwaku mukwaku.
Kuno kwedu kumhandamabwe tofa tombaifa mvura ina kumbonaya, bage chatakawana mwaka uno chakadopera. Izvezvi tongodla kuseni mangai unge wamawana kuitira vana vechikoro, sadza totongohoridla kahwani. Taikumbira dei kune vanokwanisa kutipawo rubatsiro vatipawo rubatsiro, nokuti hatisisina kana kwokutarisira mitengo iri muzvitoro hatimboikwanisi. Kuno kumaruwa hatina kana chimwe chatiri kumbotengesa choti tingambowana mari yekuti titenge sadza zvaro sadza zvaro.
Mukuru webasa musangano rinorwira kodzero dzevanhu mudunhu remasvingo remasvingo Community Development Trust kana kuti MACODET vamunyaradzi Matimbe vakurudzira masangano anobatsira vanhu nechikafu pamwe nehurumende kuti vabatsire vanhu nekukurumidza.
Muno mudunhu remasvingo tinoona zvinhu zvisina kunazomira zvakanaka nenyaya yekuti zuva rakanyanyisa kurova zvakanyanyisa zvokuti vanhu vari kufa nenzara. Tinotarisira kuti dai zvaibvira hurumende yavo madikiri eWorld Food Programme neana Christian Care neana Care dai vakwanisawo kubatsira nokukasira mudunhu remasvingo.
Vamwe vagari vanoti nekuda kwenzara iriko vave kutotengesa zvipfuwo zvavo kuti vawane chikafu chekudya nevana mudzimba dzavo, izvi zvinogona kuti vasare vasina mombe, mbudzi nezvimwe zvakadaro. Apo veMACODET vawedzerawo vachiti vana vazhinji vanogona kurega kuenda kuchikoro nenyaya yenzara iyi sezvo vabereki vavo vachisarudza kushandisa mari kutengesa chikafu mudzimba pane kubhadharira kuchikoro. Gurukota redunhu remasvingo vaEzra Chadzamira vanga vasingadairi nhare mbozha yavo uye vangasati vapindira mibvunzo yatavatumira pataenda pamhepo. Munyori muhofisi yavachadzamira Dr Jefta Sakupwanya vati hurumende ine zvirongwa zvekubatsira vanhu mumasvingo.
Zviripo, hakuna munhu achafa nezvara necontingency measures in place.
Gwaro rakaburitswa nesangano refamine early warning system network kana kuti FuseNet rinoti vanhu vanosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu vanoda rubatsiro rwechikafu munyika zvichitevera nzara iriko. Ukuwo sangano Reward Food Program kana kuti WFP rinoti zvino hazvina kumira zvakanaka munyika uye rinotsinirana nefusenet kuti vanhu vanopfuura miriyoni vanoda chikafu. WFP ine zvirongwa zvekubatsira vanhu vanosvika zviuru mazana matanhatu nemakumi mashanu kana kuti 650,000 munyika. Mwaka uno mbeu dzakaita sechibage, mapfunde, mhunga nerukweza zvakatsva nezuva apo mvura yakarambira mudenga. Vamwe vagari vanoti vave kutorarama nemichero yemusango. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sarudzo yemutungamiri wenyika yanga yakamirirwa kwenguva yakareba muSomalia iyo isina kugadzikana yave kuzoitwa nemusi wesvondo paine tarisiro yekupedza kusagadzikana kuri munyika iyi. Vanhu makumi matatu nevapfumbamwe vakanyoresa kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika iyi iyo yakanonokwa kuitwa nenguva inodarika gore rose. Dare reKyiv muUkraine ratanga kutonga nyaya yekutanga yemhosva dzehondo dziri kupomerwa musoja wekuRussia kubva zvakatanga hondo muUkraine mukupera kwakukadzi. Sergeant Vadim Shishmarin ane makore makumi maviri nerimwe ari kupomerwa mhosva yekupfuura mumusoro mumwe murume aive nemakore makumi matanhatu nemaviri mubhuku riri kumaodzanyemba kwakadziwa kumabvazuva reChupakivka musvondo rekutanga kwehondo. Kana akawanikwa aine mhosva, Shishmarin anove nhengo yechikwata chemauto anofamba nemotokari dzematank anotarisana nekugara mujeri kweupenyu hwese pasi pemutemo wemuUkraine unobata mitemo netsika zvehondo. Vamwe vagari vekwazvimba nemhangura muMashonaland West vanoti vari kutadza kuwana mashoko neruzivo munzvimbo dzakavhurwa nehurumende makore mashanu adarika kana kuti Community Information Centers nekuda kwekunetsa kwemasaisai uye kudhura kwemari dzekutenga masaisai aya. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vanoti vaifunga kuti nhamo yavo yekushaya masaisai anoita kuti vashandise madande mutande akasiyana yainge yapera nekuvhurwa kwenzvimbo dzainge dziine michina kana kuti information centers mumatunhu avo. Asi vanoti vari kutadza kushandisa nzvimbo idzi sezvo dzisina michina yechizvino zvino kushaya masaisai kana kuti netiweki uye kudhura. Mumwe mugari wekwamurombedzi uko kwakavhurwa nzvimbo iyi muna 2016 vagift sose vanoti nzvimbo iyi yakamira kushanda muna 2019 vachiti hapana masaisai. Mumwe mugari wekumhangura vaNelson Piri vanoti kunyange masaisai achimbowanika anononoka kushandisa uye hakuna michina yechizvino zvino yekushandisa.
Inini personally handanda kusaenda anoda kwenetwork inenge yakaitasangeka inenge yakaneta like kuti muntu upedze kudhaunloda chinzi anongoda kudhaunloda hazvaita zvaita kakushupa proses yacho inenge iri tusle.
Mumwe mwana wechikoro paMhangura High School uyo ati anoda kuzivikanwa nezita rekuti Rugare anoti mari inobhadhariswa inove dhora rimwe chete paawa rimwe chete yakawandisa sezvo vasina kwavanoiwana.
Anoshandisa intaneti anoda kuti mukomana wacho aripo akati anzi inobhadhariswa.
Rugare anoti anenge achida kuita tsvakurudzo yezvidzidzo zvavanopiwa kuchikoro asi nekuda kwekudhura uku anotadza kupedza kuita zvose.
Ndinoda kuishandisa kurisecha muPDF nerimwe basa rakaita semakala atuita panguva dzinotsi. Actually kala inotoda kurisecha iassignment yekuti malenaz yedu isusu malenaz yedu tinorisecha then tinoenda nayo kuchikoro so inenge ichida internet.
Mukuru webazi rinopa masaisai nekuvaka nzvimbo idzi pamwe nekutenga michina yekushandisa munzvimbo idzi reporters vagift machengete vanobvuma kuti dzimwe nzvimbo hadzina michina yechizvino zvino sezvo michina yakatanga iripo isashande munzvimbo dzinosanganisira murombedzi.
Equipment iriko yava sort of outdated and it was one of the priorities that we have and you will see before the end of this month, kune kwatova ne different equipment. Takatomirira equipment yekuti tiite upgrade.
Pakavabvunza kuti sei vari kutora nguva yakareba vasati vatenga michina iyi vamachengete vanoti vari kuita dambudziko rekushaya mari yekunze yekutenga michina iyi. Sachigaro vesangano rinoongorora nezvekufambiswa kwemashoko munyika remisa Zimbabwe vaGordon Maunganidze vanoti danho rekuisa maInformation Center munzvimbo dzakasarira rakanaka zvikuru, vakakurudzira vose vane chekuita nezvekufambiswa kwemashoko kuti vaite zvavanogona kuti mashoko asvike kuvanhu vakawanda kusanganisira vekumaruwa.
Kurudziro yedu kuhurumende ndeyekuti kana kune mamwe maInformation kiosk asingachashandi pari zvino, vatore nyaya iyoyo senyaya yakakosha zvikuru, uye senyaya yekuti vakwanise kumhanya mhanya vana potras ivavo ministiri vakwanise kuita revive vaumbe vamutsidzire maInformation kiosk vana mai nana baba vari kunharaunda iri kumaruwa vakwanisewo kuziva zvinoitika mumadhorobheni.
Potras inoti kusvika pari zvino pave nenzvimbo dzekuwanira mashoko kana kuti information center dzinosvika zana nemakumi manomwe neimwe kana kuti 171 munyika, uye vari kutarisira kuisa dzimwe makumi matatu neshanu gore rino. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reprogressive teachers union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti rinoona vana vakawanda vachikundikana kunyora bvunzo dzegore rino nekuda kwekukwira kwemari dzichabhadharwa pakunyora bvunzo gore rino dzarinoti dzakaziviswa nezimsec. Mutungamiri wePTUZ vatakwafira Zhou vanoti kunyanga hazvo mafigiri avanoti akaziviswa nezimsec aya achiratidza kuti hurumende ichabhadharawo zvikamu makumi mashanu nezvishanu kubva muzana kana kuti 55% zvemari idzi, zvikamu makumi mana nezvishanu kubva muzana kana kuti 45% zvinenge zvasara zvichinofanira kubhadharwa nemudzidzi, zvakawandira vabereki vari kutambura nenzara. Ngatinzwei vachitsanangura.
Hongu ndo zvatinoona kudaro nokuti takatarisa tikaona kuti vana vakawanda vari kutadza kunyora zvikuru olevu. Takaona kuti tikatarisa pa-2017 apo tatine makandidates aipfuura iwo 320,000. But iko zvino tavana ma-students anoratidza kuti ava kuma-240,000. Saka zvimwe zvacho zvinopa kuti ma-students atadze kuregista 5 or more subjects. Ndizvo zvokuti mari dzamazamanishini dzakakurisa. Ende tikatarisa dzegore rino, dzegrade 7, dzeolevu neaelevu, imari dzakakurisa kwazvo. Tinoziva kuti tikadzichinja kumaUS ishoma, asi tikatarisa mari dzinotambirwa nevashandi, including varayiridzi vacho uye zvevabereki muZimbabwe, imari dzakawanda chaizvo.
Imari dziri kuchajwa dzacho gore rino vazvo dzamuri kuchema nadzo idzi?
Kuti grade 70 bhadhare mari inosvika 5,000 pa-olevu subject rimwe chete richiita more than 3,600 pa-elevu more than 3,900 imari dzakanyanyisa kukwira zvokuti vana vavarombo vanotadza kuregista kunyora olevu ne-elevu. Ndosaka takanyorera mukuru wenyika pamwe chete nine ministry yeprimary and secondary education pamwe chete nezimse kuti mafiga akabudiswa nezimseke anoda kuti aongororwe, uye zvichida kuti hurumende ipindire kuona kuti education yaramba iri right, vana vakawanda vagokwanisa kunyorawo mazamanishini. Pasina izvozvo vana vakawanda zvikuru sei mumaruwa tinoona vachitadza kunyora mazamanishini. Asi izvi zvinozopa kuti vanenge vasinganyatsoona vanopembera vachiti pass rate yakwira, asi tichitaura pass rate yevana vashomanini vemhuri dzinokwanisa kuti dzibhadhare mari dzinodhura, vana vavarombo vachitadza kubhadhara. Saka ndo zvakati zvinoda kuti tiise muono pamwe.
Mutungamiri wePTUZ vatakwafira Zhou vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Sezvo tichitema tisina kwatakarerekera, tabatawo mutauriri weboka reZimsec muzvare Niki Dlamini, avo vanoramba kuti mari dziri kutenderedzwa pamadande mutande dzakabva kwavari.
Zimseka isati ya budisa mafigures mari zichabhadharwa kubvunzo za 2022. Mafigures akabuda achisekuleta pa social media handiwo atinawo isusu kuti vana vachabhadhara. Kana mari dzacho dzakonfirmwa tichabuditsa tozivisa nyika yose kuti mafigures iwayo anenge akamira sei.
Mutauriri weZimsec Muzvare Niki Dlamini vari parunare muHarare neStudio 7. Munhau dzemitambo. Mapurisa anonzi ayambira kuti achasunga vese vachakonzeresa mhirizhonga kumutambo wenhabvu weBattle for Zimbabwe uchange uri pakati peHighlanders neDynamos muBarber Fields neSvondo. Michael Kariati anotipa zvizere nyaya iyi.
Hazvibvunzwe kuti mutambo mukuru Svondo rino ndeupi, asi uyo uri muBarber Fields Stadium neSvondo pakati peHighlanders neDynamos. Mutambo uyo unoshedzwa kunzi Battle for Zimbabwe uri kutarisirwa kuunganidza chaunga chinotyisa sezvo zvikwata zviri izvi zvichiteverwa nevanhu vakawandisa. Asi mapurisa ayambira vateveri veDynamos neHighlanders kuti vachasunga pamwe nekumisa pamberi pedare vese vachakonzeresa mhirizhonga pamutambo uyu. Tsamba yabva kumapurisa inoti vachange vari munhandare iyi neuwandu hwavo kuedza kudzivirira upenyu hwevanhu pamwe nemidziyo iri munhandare iri. Mutauriri wemapurisa muBulawayo vaAbednego Ncube vanoti havasi kuzotendera zvekare kuratidzira kuri kurongwa nevamwe vatsigiri veHighlanders nekuti hakusi pamutemo. Vamwe vatsigiri veHighlanders vanoti vari kuronga kuratidzira senzira yekusapara kwavo nemuraridzi wavo Mandla Mpofu. Premier Soccer League yazivisawo Bhosvo neDimbare kuti itatora matanho kune avo vachakonzeresa mhirizhonga. Pakapedzisira kutsangana Dimbare neBhosvo muIndependence Trophy, Highlanders yakakunda Dynamos 1-0 muBarber Fields Stadium imomo zvekare. Asi munyori wezvemutambo wenhabvu Admire Muhemeke anoti Dynamos hairohwe kaviri nechikwata chimwe chete mumwaka umwe chete.
Musakangano Dynamos yakarohwa pauhuru nevakomana veHighlanders, saka I don't think Dynamos ingade kurohwa keshi tu. Then kechipiri, Dynamos team inosimudza mutambo wayo kazhinji kana ichitamba netimu hombe. Saka ndikuona kunge vakomana veDimbare vachakunda pamutambo iwoyo.
Asi murairidzi weDynamos Tonderai Ndiraya haasi kuvimbisa huchi nemukaka, asi anoti vachaita nepese pavanogona kuti vakunde.
Mutambo watakatarisana nawo watichatamba nechikwata cheHighlanders Football Club musi weSvondo tichaedza nepatinokwanisa kuti titambe tifadze vanhu kunyanya-nyanya vanotitsigira.
Ndiraya nemumwe mutambi wake Bill Antonio ndiyevo vasarudzwa kuve muraridzi nemutambi vakarura kukunda vese mumwedzi wakubvumbi uyo Dynamos yakakunda mumitambo yayo yese. Semazuva ese Ndiraya ari kutarisira kuna Antonio na Emmanuel Paga kuti varuke zvibodzwa. Dynamos iuda mapoints ese matatu kuti irambe iri pamusoro petafura, Highlanders ichidawo kukunda kuti ibve pachinhano chegumi nembiri pairi. Muraridzi weHighlanders Mpofu apiwa mutambo neDynamos uyu kuti akunde kana kuti anodzingwa basa. Mpofu ari kuvimbawo kuti Mwobizida Masuku, Linod Chikuwa naAdrian Sila vachasimudza matambiro avo kuti vakunde. Asi Chicken Inn iri kuda kuti Dimbare itsedze iyo yorova Capes United kuti iende pamusoro petafura. MaGamecocks haasi kutarisirwa kunetseka kurova makepe-kepe iyo iri kungorohwa-rohwa.
Muchirongwa cheLive Talk nhasi na8pm tiri kuenderera mberi nekutarisa nezvematanho akaziviswa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe neRBZ ekuedza kugadzirisa upfumi hwenyika. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC.